Misangano iri kuitwa naMai Mugabe chondonyanya kuona ndechekuti yapinda munyaya dzezvekupokana kwezvimapoka zvakasiyana siyana zviri muZANU-PF ya tanga tichimboiona sekuti maybe nyaya yavo ndeyekuda kuunza kubatana pakati pevari kupokana muZANU-PF asi takuona kuti vanenge vakanyurawo mukati mukupokana kwachona ndozvendinenge ndakuona saka nyaya iripo apa inyaya yokutsigira rimwe boka reayo ari kupokana muZANU-PF takatarisana ne Congress iri kuuya muna December.
Asi tichitarisa iyo Congress iyo iyi muri kuona ichikwanisa kupedza here matambudziko asangana neZANU-PF?
Handifungi kuti Congress pachayo ingapedza matambudziko iwawa. Nyaya itoripo apa ndeyekuti vamugabe vamene vasumuke vachikurumidza kugadzirisa nyaya dzine chekuita nokuti vanhu vari kutemesana musoro pamusoro pokuti ndiani angazotsiva vamugabe kana vakabva pachigaro.